Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu Gunyana 11, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutumbi wevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe unotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi chitatu kuma 3 o'clock masikati. Vamwe varairidzi havana kuenda kumabasa pakavhurwa zvikoro nezuro, vakaenda vacho vachinzi havana zvizhinji zvavakanoita. Tichanzwa zvinobva kwamuri, imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe unotarisirwa kusvika muHarare nhasi masikati. Zvizhinji maererano nekuchengetwa kwavo hazvisati zvaziviswa, asi chinguva chipfupi chapfuura tataura nemutori wedu wenhau Blessing Zulo uyo ari muHarare tikamubvunza kuti nyaya yokuvigwa kwavaMugabe yamira papi.
VaMugabe mutumbi wavo uri kutarisirwa kuti upinde munyika masikati anhasi uchibva iwo kuSingapore. Aya mashoko akataurwa nezuro negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pakapera musangano wedare remakurukota, vachitivo vanotarisirwa kunge vachisvika panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International yenhasi uno.
Vazobvumirana here kuti vachachengeterwa kupi?
Iyoyo nyaya inenge ichiri kunetsa, nekuti amai Mutsvangwa pavakabvunzwa nevatori venhau kuti vaMugabe vari kuradzikwa kupi, vakati aiwa tichazokuzivisai munguva pfupi inotevera, vachiti pane matare ari kugarwa, pane makomiti ari kugarwa kuti vaone kuti ipapo pangaitwe sei. Asi vachiti zvakare izvo vanozvisiyira kumhuri. Zvatiri kunzwa ndezvekuti panenge pane makakatanwa pakuti voradzikwa kupi. Vamwe vemhuri vari kuti aiwa vanoradzikwa kwakutama kumusha kwavo kwazvimba uko, asi vamwe vachiti ngavaradzikwe panoradzikwa magamba pamarinda eHeroes Acre muno muHarare. Nekudaro ndofunga ndo zvapa kuti pasanyatsozivikanwe kuti vanovigwa kupi uye vanovigwa chingani. Nekuti mai Mutsvangwa vabvunzwa zvakare nevatori venhau kuti vacharadzikwa here musi wesvondo, vakati aiwa vachazozivisa nyika kana vanyatsoziva kuti vanenge vachiradzikwa kupi.
Chingani chechii kana vakaiswa paHeroes Acre?
Izvi kazhinji zvinenge zviri kumuri, nekuti munhu anogona kuitwa gamba zvakaitwa vaOliver Mtukudzi Muchakabvu kana vaFinias Makurane kana vaDumiso Dhabhengwa. Vakanziwo magamba enyika, asi havana kuradzikwa zvavo kumarinda eHeroes Acre. Nekudaro hazvisi zvitsva kuti zviitike izvozvo, asi kungoti vamwe zvichida muhurumende vanoti vaMugabe semunhu akava mutungamiri wenyika wekutanga mutema, zvinonetsa kuti vasanoradzikwe ikoko kuHeroes Acre.
Zvese zviri kuitika izvi, munoona sekuti pane zvazvinoreva here kuvamiririri vedzimwe nyika vari muZimbabwe?
Zvinenge zvinotinetsei kuti vanzwisise kuti vangaronga sei urongwa hwekuchema vaMugabe, nekuti panga pambonzipo nemusi wemugovera ivo vese vanyarikani ava vamiriri vedzimwe nyika vange vachienda ivo kuNational Sports Stadium, pasingazivikanwepo kuti kana vachizonzi varadzikwa kuHeroes Acre vanhu ivava vanozodii, nekuti pane vatungamiriwo venyika dzakasiyana-siyana vanga vachiti vari kuda kuuya kuzochema nemhuri yeZimbabwe vaMugabe. Nekudaro zvinenge zvinonetsa pakuzoronga.
Ibo vanhu vemuZimbabwe vari kufungei chii chamuri kuona pamaererano nenyaya yai repfungwa dzevanhu vemuZimbabwe?
Chatiri kuona muno muHarare patatenderera tenderera vanhu vari kungoenderera mberi neupenyu hwavo vakawanda vashoma pano nepapo ndo vanenge vachitaura nyaya vamugabe nekuti munoziva kakuti vamugabe vanga vasiya basa ivo kana kuti vanga vabviswa nemauto pachigaro muna 2017 nekudaro vanenge vanga vasisiri muupenyu hwevana vezimbabwe zvakanyanya nekudaro vakawanda vanenge vari kunyanyotaura havo nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi asi kune vamwewo vari kuti aiwa vari kurwadzikana nerufu urwu vachiti vamugabe kunyangwe vaine zvimwe zvavakakanganisa semunhuwo vakakwanisa kuendesa minda kuvatema kana kupawo mamwe maindastry kuvatema vachiti izvozvo ndo zvinoda kuitwa ndo zvakarwirwa nyika nekudaro kana tichitaura zviri kuitika muZimbabwe ndezvekuti aiwa vamwe vari kuti ivo wafa wanaka vamwewo vachiti aiwa havana zvavakagona.
Tanzwazve kuti vana vechikoro vepayunivhesiti vataura kuti havasi kubva pachikoro sekukumbirwa kwavanga vaitwa. Chii chamambonzwa nenyaya iyi?
Iyi chokwadi changa chichiitika apa ndechekuti vamwe vatataura navo iko kuyunivhesiti ikokoko vanenge vanga vari kuti vana vechikoro vanogara payunivhesiti vanga vanzi vabve ivo. Izvi zvichiitirwa kuti kana vabva kana kwauya vamwe vanenge vachida kuuya kuzochema vamugabe pada vanozonzi vagare ipapo pachikoro cheUniversity of Zimbabwe nekuti nzvimbo dzekugara kune vanenge vachibva kune mamwe matunhu dzinenge dzichiti netsei nekuti vana vechikoro havanga vanzi pekutanga vabude mavanogara umo panopera zvidzidzo musi wechitatu musi wa11 September kusvika musi wa15 ndopanga vachitaridzwa kuti vamugabe vanenge vachiradzikwa nemusi wesvondo asi pazonyorwa zvakare imwe tsamba kubva kuna vachiombori vanovaiwo mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko ipo pachikoro ichi vachiti aiwa vana vakubvumidzwa havo kuti varambe vachigara paUniversity of Zimbabwe.
Tinotenda Blessing Zulu weStudio 7 tataura naye ari muguta reZimbabwe reHarare. Zvikoro zvakavhurwa nezuro munyika, vamwe varayiridzi vachinzi havana kuenda kumabasa, vakaenda vacho vachinzi havana zvizhinji zvavakanoita kumabasa kwacho. Munyori mukuru werimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, vanoti zvikoro zvavhurwa hazvo magonhi nemawindo asi hapana zviri kuitika muzvikoro. VaMajongwe vanoti varayiridzi havasi kufadzwa nekusatirimuka kwehurumende pazvichemo zvavo, vachiti izvi zvichaita kuti kushanda kwavo gore rino kuite zvinyekenyeke. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Manzwira andaita ndichitaura nemastructures edu mumatunhu 10 eZimbabwe anoratidza kuti varayiridzi hongu vakawanda vadzokera kubasa, asi chiripo ndechekuti vari kunyunyuta, vari kutsutsumwa ende vane hasha zvakanyanya nekuti hurumende haina kukoshesa zvichemo zvakanga zvaunzwa kuti zvibude pachena kuti varayiridzi vakawanda mari vari kutambira ishoma, vatadza kuendesa vana vavo kuzvikoro, marende vari kudzimba kwavanogara vatadza kubhadhara. Kureva izvo kuti hongu madhoo nemahwindo ezvikoro zvavhurwa, asi kuti varayiridzi vari kushanda here kubasa ikoko imoo nyaya tichaona nekufamba kwenguva kuti zvichafamba sei, nekuti varayiridzi vakawanda vatiri kutaona vari kutsutsumwa zvakanyanya nekuti vari kuti hurumende haisi kuvabata zvakanaka.
Sangano renyu rakanga rakapawo yambiro kuti pachavhurwa zvikoro kotoro yetatu ino nhengo dzenyu dzakanga dzisiri kuzoenda kumabasa, zvamira sei? Tingati here vatevera kurudziro yenyu?
Chokwadi ndechekuti nyika ino inotongwa nedemo, pane vane utama pakatwa nemuseyo vari kutera mumashure nevarayiridzi vavo, nekuti kutaura kwatiri kuita izvozvi izvi ndoziva kuti hazisati zvamboitika munyika muno kuti zuva rinovhurwa zvikoro madhiesi anotofamba muzvikoro achitoita masarve yekuti mhinga aripo here malessons aitwa here, vana varipo here, zviri kuitika pa reality ground. Votoona kuti hurumende ine mari yekupa ma DSI kuti atenderere kutekeshera nenyika ino yese, vachitsvaga kuti ndiani asiri pabasa. Ivo varaidzivavo vachiri kuvataurira kuti havagoni kuenda kuzvikoro kunodzidzisa vana vevamwe, vavo vakarara kudzimba nekuti havana fee. Kureva izvo kuti ari kutungamirira zvinhu izvi ari kuzviziva kuti varayiridzi vacho havasi kugona kudini kuenda kubasa, vakatsamwa ende vari kutsutsumwa. Zvinoreva izvo kuti isusu takatora pozisheni yekuti tiri incapacitated, vakawanda vakatora shoko iroro, asi nepamusana pane demo nebakatwa ari kutsvaga vanhu, ndiye ari kutyidzira vanhu, asi chiripo ndechekuti varayiridzi havasi kufaraba kuzvikoro kwacho kwavari ikoko.
Tinoonawo kuti hurumende yakawedzera mihoro yevashandi vayo, kusanganisira imi varayiridzi, nezvikamu zvinobva pa50% kuenda pa75%. Izvi hazvinawo here kudzora maonero evarayiridzi panyaya yemashandiro enyaya?
Ndiwo mashoko asina nemusoro wese iwayo, nekuti haungandikauriri kuti wawedzera munhu mari yebhazi, wabva wakwidza dhiziri, wobva wakwidza kuti munhu anoda kukwira bhazi imomo anofanira kubhadhara city allowance. Kureva izvo kuti mari yavawedzera iya bhazi iro haachagoni kurikwira. Vanhu vamaservice provider toti isusu vanoita zverufu, vanoita zvehealth kumarendazi kwatinogara uku, chingwa chaicho chakwira kubva pa$6 kuenda pa$9.75. Kureva izvo kuti hapana kana chichasara chipenyu chisina kukwira. Zvinoreva izvo kuti ticha mari yaanotambira yatove shoma kudarika paaitambira muna July. Kureva izvo kuti ticha atova murombo kudarika zvaanga ari gore rakapera. Saka 75% riri kutaurwa iyi, motarisa rendawo, motarisa magetsi, motarisa mvura, motarisa maschool fees zvevana. Zvoreva izvo kuti ticha atova parumana nzombe, mari yacho yemutaurwa dzakamukidzira mari. Kana foni ichitaura iyo kuti mari yaunayo mufoni mako inoti yatorwa navamutuli nyube, kwavabhadhara yatorwa, kwavatenga chinhu yatorwa, kwavabhadhara chakati yatorwa, ende mari yacho iyoyo hauibati maoko, imari yemumhepo inoita kunge mweya mucheno. Kureva izvo kuti hapana chainoshanda. Saka chiripo ndechekuti murayiridzi kana mushandiri wehurumende hapana kuyamurwa kwaarutwa nehurumende, nekuti mari yaanotambira yacho haina chainotenga.
Saka matanho apa atichaona achatorwa nenhengo dzenyu kotoro ino?
Chiripo ndechekuti takataura zvakawanda, ndofunga vanhu vanoziva kuti mburwi wehondo arwehondo anofanira kunge achiona komanda wake, anofanira kunge achiteerera zviri kuitwa pagraund. Chokwadi ndechekuti vanhu vongova dzokera kubasa, vakawanda vacho vari kutunyuta variko ikoko. Kureva izvo kuti takuita konsolidheti tiri kumabasa, nekuti pamaexams hatisi kuchinja, takati kana zimuseki ikasatora zvichemo zvedu hatinvigileti maexams.
Munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, rimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kunyange hazvo richirwisana nehurumende nenyaya yemihoro yevarayiridzi, hazvifadzi kuona ushoma hwevana vechikoro nevarayiridzi vaenda pazvikoro. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kukanganisa dzidzo dzevana neupenyu hwevarayiridzi nokuramba kwayo kugadzirisa zvichemo zvevarayiridzi. Vati sangano ravo harisi kuzodzokera kumabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya yecommand education yaramba kushanda muzvikoro zvedu mushure mekunge varayiridzi vamwe vatadza kutouya kumabasa zvachose, vauya vatrega kushanda vachinyunyuta nenyemihoro yavari kutambira inove mishomanini. Vana vechikoro zvakare vatadza kuuya kuzvikoro nenyaya yekutoshaya mari nezvikwanisiro zvinodiwa muzvikoro. Zvikoro zvimwe zvarekodha attendance ema 10%, mamwe ma20%. Chanyanyotishungurudza chimwe chikoro chiri kugokwe chinove chikoro changowana vana 10 chete vachiuya kuchikoro pauwandu hwevana 355 vanenge vari enrolled pachikoro ichocho. Vamwe vana vanga vachidzingwawo zvakare vachinzi vadzokere kudzimba dzavo kunotsvaga mari yekubhadhara yemaschool fees. Vana vanga vadzingwa vanga vasiri kuzodzoka nekuti vabereki vavo havana mari yekutobhadhara zvachose. Tiri kutambirawo zvemashoko emamwe varayiridzi vatorega basa racho rekudzidzisa tatovanda rekoda magesa anokwanisa kuita 187 vanoi varairidzi vatomira kudzidzisa kwacho vamwe vachisarudza kuti vakutoita zvekukia kia vamwe vachisarudza kutoenda kune dzimwe nyika kunotsvaga chokuviri vari ikoko saka dzidzo yedu yasvika yagwadama yava pamabvi yasvika nguva yekuti tiite nhaurirano sevanhu vari kushanda muEducation sector tiite nhaurirano yekuti toita sei kuti education yedu isaparare tichitarisa zvekuti kotoro ino ndokotoro inonyorwa mazamanishoni evana zvinove zvinhu zviri kutishayisa hope kuti kana manyama amire nerongwa ya akaramba akadai vana vedu vachazovei
kana mukatarisa mazuva amusinda kuenda kuzvikoro kunodzidzisa vana gore rese munoona sekuti pachine nguva yekuti muvabatsire kuti vanyore maexamination avo vachibudirira here
vana vari kunyora gore rino vasangana neshamhui nemunyu yaitaurwa navamunangagwa shamhui nemunyu yemaausterity measures ayo ari kupanisha kwete vadzidzisi chete asi kupanisha nevana vacho vanoda kuti vadzidze hakuchina nguva mwaka wacho wadyana mwaka yadyanana zvekuti hapachisina nguva yekuti mwana anga achinyatsobata zvatichangoona zvichadzimara zvaitika zimuseki ichapa vana mapolitical grades nenyaya yekungonyara kuti bunga disaster riri muedu ringaonekwe tichangoona mapasireti achingomendeneka ari zvaanga ari asi chokwadi chiripo ndechekuti vana vanenge vasina kuwana dzidzo yakakwana ingavabatsire kuti vake foundation yavo zvimwe zvavangade kuita upenyu kungave kuda kuenderera mberi nedzidzo kana kuda kuzvibatira hako saka ingori dambudziko ratiri kuti dai tagara pasi taroveanisa misoro pamwe chete tawana kuti togadzirisa sei nyaya iyi kuti tiwane dzidzo yevana idzokere payaimbove
ichapera sei nyaya iyi
nyaya dzese dzinopera nenhoroo nenhaurirano inoitwa pakati pemapatisi vatiri kuti pano mushandi nemushandirwe vagara pasi vanyatsowirirana ndezvipi zvingaitwe kuti mushandirwe afare mushandi achifara pakaramba pachiitwa zvavari kuita zvemahumbwe zvekunoungana neshamwari dzavo dzekuapex council vachinyeba kuti vari kuita zvekutaura nhaurirano dzevashandi ticharamba tiine dambudziko iri ende harisi kuwanikwa kueducation chete richatekeshera kuenda kumasectors edu yese yepublic service zvatiri kuona muzvipa patara tichange takungozviona pese pese kusvika nyika yagwadama saka panodiwa kuti nekuchimbidza vanhu vataurirane paumbwe gwara rimwe chete maausterity measures ariko aya haana waari kubatsira ari kungouyisa nhamo munyika ari kungouya kudza kutambura kwevanhu hapana chatiri kuramba takamendenera ngatiti abvisei tomisa nyaya yecorruption yekuba mari zhinji iri kuitwa mari dzidzouyawo dzimwe dzichipiwa vashandi dzimwe dzichibatsira kuvaka zvikoro zvedu dzimwe dzichitenga mateaching and learning material akanyika yedu yoenda mberi
mutungamiriri weartus vaobed masarauri vari parunare kuharare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muHerald hurumende inoti ichabatsira kubva muSouth Africa zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita zana nemakumi masere neumwe zvichitevera kurava kwezvizvarwa zveZimbabwe zviviri munyika iyi apo pakaita mhirizhonga yekuurawa kurohwa nokupisirwa dzimba kwevanhu vekune dzimwe nyika Daily News inoti varimi vegorosi vazhinji munyika vakaramba kutambira zvirimiswa zvemuchirongwa checommand agriculture pamusoro pekushayikwa kwesimba remagetsi muchronicle mune nyaya pamusoro pekusvika muzimbabwe kwemuchumbi wevaimbo yemutungamiri wenyika varobert mugabe muchikamu chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo
vazuvai vashamarari vestudio 7 vana mukoma jonga vese nevamwe vakateerera vanoteerera studio 7 ini ndiri muno musouth africa zvangu ndinonzi tafurenyika machona ndiri kurwadziwa zvikuru ndichinzwa kuti iko vanhu vari kuinda against the will yemufi yemushakapfu mugabe wakazvitaurira ega kuti haadi kuvigwa kuheroes acre family ndo institution yekutanga pamunhu inofanira kutedzerwa zvido zvayo kune hama dzinotaura zvinosiririsa dziri pedyo pedyo namugabe asi vanhu nekuda kwepolitics vakutora Mugabe vakumuisa kupolitics vakumupatsanura nefamiri yake. Izvi zvinhu zvinoratidza kusiya chivanhu chedu chatakagara tichiziva tichikura kuti munhu unofanira kuva munhu wevanhu vekwake kwete vevanhu vepolitics, uye nekwaanoda zvangofanana nehwiri yaanenge ataura kuti ndoda kudai kana kuti ndoda kugoverwa kuti zvinhu zvangu zvigove sei zvinezvi nezvi. Imi mozviputsa nekuda kwokuti wafa? Haa, apa hapana kundifadza ndatenda hangu.
Akadini vashamarari veStudio 7, munofara here mose ikoko kwamuri kuAmerica ikokoko? Kunoti chiri nani zvedu, ndonzi simba rashendleyeni. Ndingangoda kutaura mashoko kuvakuru vanotungamira nyika sesafuma purezidendi vedu avo Robert Mugabe. Ndingangotaura ndeyekuti kazhinji zhinji vanotaura vachiti vanga vakadzidza vakarwa hondo. Chirungu chinoti people they don't care how much you know until they know how much you care. Saka zvekuti wakadzidza pasina zvaunobatsira nazvo vanhu hazvibatsiri. Chinongobatsira ndechekuti pakudzidza kwako wakaitei, chii chawakaita kuvanhu. Nekuti ukangova neruzivo usina zvawaitira munhu hazvina zvinobatsira kudzidza kwako. Nyika iri kutoparadzwa nevanhu vakadzidza ivavo. Saka uri mutungamiriri unofanira kuisa foundation, unofanira kulayer foundation kuti vanotevera mangwana vaone pekutangira. Kana usina kulayer foundation hapana zvazvinobatsira. Saka kudzidza kwako hakuna zvakunotibatsira. Saka kugamba hatihoni apa, munhu aimosha achiura achiparadza nyika ana kugamba. Ndatenda hangu vakuru vangu.
Kadi makadi vachamari vestudio 7, tiendai nemukana yamoti pane basa ramunoita kuti zviri. Ndataura hangu pamusoro pemurume unonzi Kwame Chenje uri kutaura zvakanaka zvipa zvakatarisa. Uri kutaura pamusoro pekuti hei vamunangagwa ada open for business, hei vamunangagwa akazodai. Unotaura uri kuno munhu unoyazoita business munyika musina magetsi, unoyazoita mabhizinesi munyika musinganayi mvura, unori machii musina kana dhiramuzvara vakati vavakire vanhu kuti varime nemaitiro avo. Nyika zvino yakatarisana nenzira nenyaya yavo yekuita zvinhu zvenhema. Hapana kana wani chaari kumbotaura chinotonzwika chaari kutaura. Kungokwama ngowawata, musadaidza vanhu vakaita sevana Muchenja. Hana kana basa, hana kana zvavanoziva zvokutaura.
Hello vashamari veStudio 7, ndoitwa Talent munezvidza, ndiri paPretoria panapa. Inini ndinoti zvangu panyaya yerufu rwaMudhara Mugabe, ndoti deva varemekedza vaviga zvakanaka, nekuti basa ravakabata ibasa hombe risingakwanisi kuita nemunhuwo zvake. Kunyange zvavo vakazotadza zvimwe zvavakatadza pati basa ravakaita ibasa rakakura risingaiti. Ndoti naya ndataura.
Makadiko vashamarari veStudio 7 apo. Ndinongotaura panyaya yavaMugabe yekuti ZANU-PF nefemiri zvoita kakunetsana. Kunetsana kwavo hakumbounzi chikafu muvana veZimbabwe zvokuti vangatozvinetsa zvose vari kuita izvi. Kunyange dai vangatomupigira kuSingapore iko hatina kana basa nazvo izvi. Vakatikanganisira upenyu hwedu varume. Tiri mumasango tirikungodedza varimo mazita asingaiti nenyaya yavo. Nhasi vavakufaita, hei unofanira kuvigwa uko kuHeroes Acre, hei unofanira kuenda kupi, hatina kana basa nazvo isu. Iye zvino uyu munhu angagara kunzi hei anga achionana nemachifi ekwaZvimba kuti vadini. Ngaadai nguva iyo yaatopedza iyo angatotaura naChamisa vachiita dialogue zvingatori nani kuti tiwanise kukuzorarama mune ramangwana, kwete zvavari kutiitira izvi.
Mangwana neStudio 7, makadini vabiki vechirongwa cheStudio 7. VaMugabe makatisiyira nhamo, makabva kuHero mukaenda kuZero, from Hero to Zero. Zvamakanga matura nyika ine mapazi ese akanaka kubva kuvarungu mukaiondonga. Hezvinoi tava kupondwa sehuku kune dzimwe nyika, tichinzi Hero here kune dzimwe nyika nokuda kwenyu vaMugabe. Hatina kurangarira kwetinokuitai, asi kuti makatobva chiremerera. Tinoti endai iko munoenda ikoko, asi makatisiyira nhamo, makatisiyira nhamo vaMugabe. Hatina kana zvitsva kana special kufa kwenyu, hakuna special, makatisiyira nhamo.
avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Kombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vanoti kudzingwa basa navaDonald Trump kwakaitwa vaJohn Bolton hakupindudzi kudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika. VaPompeo vati kubva kwemushandi umwe chete muhurumende yavaTrump hakurevi kuti vaTrump vachachinja maonero nekudzidzana kwavagara vachiita nedzimwe nyika. Mutungamiriri weSouth Sudan vaSalva Kiir nemukuru wevarwi vari kurwisana nehurumende yavo vaRiek Machar vachasangana svondo rino muguta reJuba muSouth Sudan kuita hurukuro dzezvekugadzikana kwenyika. Mativi maviri aya anosungirwa kuumba hurumende yomubatanidzwa musi wa12 mbudzi usati wapfuura. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vanopfuura mazana maviri nemakumi mashanu vakasungwa muAmerica nemuNigeria vachipomerwa mhosva yokubira mabhizimisi nevanhu mari dzavo paindaneti. Chirongwa chekusunga vanhu ava chakatora mwedzi mina munyika zhinji chikasunga mazana maviri nemakumi masere neumwe. Zana nemakumi matanhatu nevasere vevanhu ava vakasungwa muNigeria, vamwe makumi masere neumwe vakasungwa muAmerica. Vamwe vematsotsi aya vakasungwa kuTurkey, kuGhana, France, Italy, Japan, Kenya, Malaysia nokuBritain. Mapurisa akavatorera mari inoita mamiriyoni mana emadhora. Bazi remuAmerica rinoona nezvemitemo kana kuti Justice Department rinoti nyika yeNigeria yakashanda zvakanaka yakabatana neAmerica. Nigeria ine mukurumbira wevanhu vanonzi Yahoo Yahoo Boys vanonzi inyanzvi mukubira vanhu nemabhizimisi mari paindaneti. Madzongonyedze Oliver Mtukudzi. Tinorangarira vazhinji vakaurawa kuSouth Africa mumhirizhonga dzakaitika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutumbi wevambo wemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe unotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi chitatu kuma3 masikati. Vamwe varayiridzi havana kuenda kumabasa pavakavhura zvikoro nezuro vakaenda vacho vachinzi havana zvizhinji zvavakaita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndokusiyai na Chris Gande.